Vachitaura pamusangano wekunzwa makumbiro evagari pamusoro pebhajeti muchinhoi, vanotengesa mumigwagwa vakawanda havana kutarisa musoro wenyaya yanga ichifanirwa kukurukurwa nezvayo ndokupinza nyaya iri pamongo pemwoyo yavo inova zvichemo zvavo sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Vanhu ava vati havasi kuzobva mumigwagwa pavanotengesera kana vasina kupiwa nzvimbo itsva dzinokodzera. Mumwe wevanotengesa mumigwagwa, amai Agnes Kandororo, vati havasi kuzobva mumugwagwa sezvo vasati vapiwa pekutengesera nekanzuru. Amai Kandororo vati nzvimbo dziri kupiwa nekanzuru hadzina kushambidzika. Izvi zvatsigirwa nemumwe mutengesi wembatya, amai Felista Tinofara, avo vati kanzuru ngaitange yava pekutengesera pakanaka kwete kungovadzinga mumigwagwa. Munyori mukuru wekanzuru yechinhoi vaAbel Gotora vavimbisa vasina kupiwa pekutengesera nzvimbo dzekutengesera musi wechishanu usati wasvika.
Kune vanhu vasati vapiwa nzvimbo dzekushandira, toda kuti by Friday everyone ave ane nzvimbo yake yekushandira.
Vamwe vagari vane vachigunun'una nenyaya yekubhadhara mari dzakaita sedzekutakura marara pamwe nekuisa magetsi, asi vanoti kanzuro haisi kutakura marara nenguva kunyange vachibhadhara mwedzi wega wega. VaDonald Mushipe, mumwe wevagari, varatidza kusafara kwavo nekusatakurwa kwemarara.
Mari vadhaka zvikuruai vati ndafamba omoiota ndofunga hamumboni like
imwe nyaya yatiridza pamusangano uyu ndeyekushayikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji. Amai Sekesai Wadzanai vanoti kushayikwa kwemvura kuchapa mukana kuzvirwere zvakaita sekorera.
Hainoti korera ichapunyuka seio kuti mvura yacho inosuka kainouya inouya uchira mugomo miri yaii hakuna mvura. Kana kuti munomukana 3 mondogara kupepi yekupasuko yedhestiniya kusvika mheno mvura yacho weshayiwa. Saka mheno tichakonzera korera chii kuti mvura yacho iye tinotoona kuti ndomei.
Vamwe vanotengesa havasi kufara nedanho rakatorwa nebato rezanupf rekuisa nhengo dzaro kuti dzitungamirire makomiti ose evanotengesa mumigwagwa. Vati Dzito Masarakufa, ava vanotengesa mbozhanhare, vati zvekutengesa hazvifanirwe kusanganiswa nezvematongerwo enyika.
Politicaiza zvinhu izvi hakuna kutombonaka, nokuti politics nekurarama kwevanhu hazvakatosiyana. Vending kwatova kurarama kwevanhu, ndo atova mabasa iwayo. Saka tikati isusu tozviisa kupolitics, politics dzine simba. Politics can do anything. Politics is just iwe dhaza enda apa havana basa nazvo. Saka vakapoliticize havambooni kupa nenzara kuri kuita vanhu.
Asi mumwe mugari anga ari pamusangano uyu varangarirai mapfumo, vati havana kufara nevagari vanga vari pamusangano sezvo vanga vasingataure donzo remusangano wanga uri maringe nebhajeti kwete zvekutengesa.
Zvinozvidzidziswa zvazvinei nebhajeti nekuti unonge kumacancels vanamira vachicheya vanotozviita deliberate sekuti vanhu vadaivete from the main issues dziripo chaidzo chaidzo zoti chii chiri mubhajeti. Zvinozoitisa kuti maresidents vazoapruvhira bhajeti ravanenge vasina kunzwisisa. Nhau iripo ndeyekuti kanso haizi kutsanangurira vanhu zvinhu chaizvo chaizvo zvirimo mubhajeti the estimation, the projection, and the budget is a performance card. Vada kujaribeta kuti vangoita rubber stamp chinhu chavakagadzira
kana vagari vanga vari pamusangano hapana chavataura pamusoro pemari dzinofanirwa kubhadharwa kukanzuru sezvo vanga vokweshana nenyaya yekutengesa misangano yekubvunza vagari pamusoro pezvavanofunga maererano nemari dzavanofanirwa kubhadhara kukanzuru yakatanga nemuvhuro uye ichapera nemugovera svondo rino ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.